Ndemera uyo angave nemakore makumi matanhatu nemaviri ekuberekwa aradzikwa muzororo Memorial Park pamberi pechaunga chakanyanya chacho chiri chevanhu vabva kumbare. Vanhu ava vanosanganisira vatori venhau dzemitambo vane mukurumbira Charles Mabiga, Hope Chizuzu, Josh Mtali naRosenthal Mutakati. Mabika ati dai Ndemera uyo akambotambira chikwata cheDynamos achiri mudiki akada kutamba nhabvu kudarika kumunyora kwake ingadai achiverengwa pavatambi venhabvu vakaita saGeorge Shire nevamwe vakadaro.
Taimuti ndemdem kana kuti tindo muchinda uyu anga akavenga Tendai nekuti nyaya dzake dzanziri dzekungosekesa kana even muofisi imomo maanenge achitaipa stori achidini dini anenge achingotaura vanhu vachingoseka. Saka kumuziya kwese kubvira kukura kuzosvikira atisiya ndemdem tindo anga ari munhu wevanhu aingoda zvekusekesa.
Munin'ina waTendai vachamu Thomas Ndemera avo vanga vachiona kufambiswa kwekuradzikwa kwemukoma wavo vati zvinhu zvese zvafamba semarongero avanga vakaita.
Ndirakubvirawo zvakaitika mukoma sikari kutaura chikwadi pamwe ndakangoubatanidzirichi nopebangasirabasaingasiya
tete vemuchakabvu ambuya Elizabeth Chitima ava nemakore makumi masere nemasere ekuberekwa vati varwadzikana zvikuru nekushayika kwemuzukuru wavo Tendai.
Varwadziwa zvakakurisisa nokuti ndiyo vandanda kutenda navo kuti kufa kwangu vachinditakura vachinondiisa kupurazika iro.
Ndemera uyo aizivikanwa zvikuru nekuti ndemdem kana kuti Blatindo akashaya nemusi wechitatu mangwanani. Ndemera akashandira mapepa nhau akaita sePeople's Voice, akashandira kuZim Papers, akashandirawo zvekare Daily Gazette uye akashandirawo Studio 7 yeVoice of America semutori wenhau dzemitambo. Ndemera asiya vana vanomwe nevazukuru vatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.